vachitaura maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mukanzuro yeguta regweru sachigaro wesangano regweru Residents and Ratepayers Association vaCornelius Lipiwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaifunga kuti kumbomiswa kwakaitwa makanzuro eguta iri basa pamwe nekusarudzwa kwakaitwa komishen iri kufanofambisa basa rekanzuro kuchaita kuti mabasa ekanzuro afambiswe nemazvo vave kuona izvo zvisiri kuitika. Makanzura ose makumi masere kanzuru yegweru akambomiswa basa munanyamavhuvhu wegore rapera vachipomerwa nyaya yekutadza kuita mabasa avo nemazvo uye huori. Pamakanzura aya pane makanzura matatu akatodzingwa basa zvachose. Munanyamavhuvhu mekare kurukota rezvematunhu vasevhi akasukuwere vakasarudza komisheni yevanhu vatatu kuti ifanofambisa basa rekanzuru uye komisheni iyi ichiripo pari zvino. Svondo rapera komisheni iyi iyo inotungamirwa navatsunga mhangami avo vakambove munyori wekanzuru yeguta remasvingo yakambomisa basa munyori wekanzuru vadaniel matau ichivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo. Vaselipiwe vanoti nyaya yekumbomiswa basa kwemakanzura yatora nguva yakareba isina kugadziriswa uye shuviro yavo ndeyekuti ipetwe nekukasika.
Kumiswa kana kudzingwa kwemakanzura nechikonzero chekuti vakanga vasingashande basa zvakanaka kana kuti vakanga vachitora mari dzekanzuru zvisiri pamwero vachidzishandisa zvekumba kwavo hazvina kushata. Zvinotokurudzirwa ende ministry tinotoitenda. Bozi inenge ichiratidza kuti ine chido nevanhu avo vanonobhadhara mari dzavo mushure mekunge vashanda vachishanda zvakaomarara. Vamwe vanenge vari mavhenda vachidzingirirwa naiyo kanzuru yacho kuti vaite mari yavanozonobhadhara zvemari yacho yoshandiswa zvisirizvo. Asi chakaipa ndechekuti vanhu voramba vakangomiswa vachingodzi nyaya dzavo dziri kuongororwa asi dzichiongororwa zvisingaperi. Nyaya dzinofanirwa kuti kana dzikange dzanzi vanhu vari kufungidzirwa kuti vakaba ngazviongororwe zvopera vanhu voonekwa kuti vakaba ndevape vasina kuba ndevape vakaba vodzingwa vasina kuba vodzoswa pabasa.
Vaselipiwe vanoti vaifunga kuti komisheni ichakwanisa kugadzirisa zvimwe zvaitadzwa nemakanzuro akamiswa basa asi vanoti ivo nevamwe vagari havazi kufara zvachose nekuti komisheni yacho inenge iri kudyawo mari yevagari pasina chinoonekwa chairi kuita.
Kuona sekuti komishoni iyi yarasa gwara, komishoni iyi haichazivi zvayakuita. Izvozvo zvataifungira kuti makanzuro aiita ndozvinenge zvakuitwa nekomishoni. Vaakunakirwa nokudya mari, vaakunakirwa nekutamba nekusaziva kana kuti iyo service delivery yavakavinga inombofamba sei. Havakwanisi kugara pasi nesu tichitaura, vanongofunga kuti zvinhu zvose zvavanoita vanofanira kufadza vakasikuwere nekuti vakasikuwere ndivo vakavaapoinda. Isusu sevagari tinoona sekuti mari dzedu dzakutambiswa, tinonzwa kuti mari yavadya kusvika pari zvino inosvika zvuru zvamazana. Imari yakawandisa ingadai yakashanda zvimwe.
Vashandi vekanzuro vanochemawo nerekuti komisheni yeguta regweru haizokwanisa kugadzirisa nyaya yemihoro. Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira basa rake anoti vashandi havazi kufara nekuti vakapedzisira kuwana mari yemuhoro muna zvita uye vane mari yemihoro yemwedzi mishanu yavasati vapiwa kusvika pari zvino asi komisheni inoti haina mari yacho yekugadzirisa chikwereti ichi.
Isisu makomishina aya tisi kuziva kuti akavingei nokuti isisu takanga tamatsvagira basa kuti azoona mafambiro ezvinhu mukati memashandiro edu. But manje tiri kuda maschool fees evana vedu, ivo vakutotiudza kuti makapedzisira kuwana rini. Isi takapedzisira kuwana musi wa18 peri yajuly 2015.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamhangami kana dzimwe nhengo dzekomisheni panyaya iyi. Pavakamiswa basa gore rapera, makanzura eguta regweru gumi nemumwe kusanganisira meya vaHamutendi Kombai vakaenda kudare reHigh Court vachipikisa kumbomiswa basa uku pamwe nekusarudzwa kwekomisheni. Dare iri rakapa mutongo wekuti kumbomiswa basa kwavaive vaitwa uku kwaisave pamutemo uye pasi pebumbiro idzva remutemo wenyika kurukota rezvematunhu raisave nesimba rekusarudza komisheni iyi sezvarakaita. Asi vakasukuwere vakataurira rimwe bepanhau rehurumende kuti vakapikisawo mutongo uyu. Rimwe gweta risina kuda kutaura pamhepo rinoti zviri pachena kuti panyaya yemuguta regweru vakasukuwere havasi kutevedzera mutemo sezvavanofanirwa kuita. Gweta iri rinotiwo vakasukuwere vanenge vari kutora mukana wekusavepo kwemutemo wezvematunhu unoenderana nebumbiro idzva remutemo yenyika kuti vaite madiro ajojina. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravakasukuwere panyaya iyi. Vadidmus Dewa, mudzidzisi wedevelopment studies nezimbabwe open university, variwo mugari wemugweru. vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega vadhewa vanoti zvakanaka kugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika. Asi vadhewa vanoti hurumende yeZANU-PF ine tsika yekupinzazve matongerwo enyika munyaya dzemakanzuro, ichidzinga makanzuro emapato anopikisa yobva yasarudza vanhu vanotsigira bato iri kuti vatungamire maguta aya. Vadhewa vanotiwo zvakakosha kuti mapato ose ezvematongerwo enyika asarudze vanhu vanoziva zvavanoita kuti vave makanzura, kuitira kuti mafambisirwo emabasa mumaguta munyika aitwe nemazvo.
Tinoona sekuti ruoko rwepolitics ruri kupinda mukata, because these people vakauya as commissioners, these are ZANU-PF functionaries. Well, we are not worried if they are ZANU-PF functionaries but they can deliver, but they failed to deliver. Havana zvavatipa. Saka as a way forward, tiri kuti isusu ngapave nekunatso kwenenzvera kwemutemo ichienderana nebumbiro idzaremo reconstitution redu. Zvakare tinotarisira kuti mapati anowanzokwikwidza ZANU-PF kana MDC nevamwe vachangopinda muring, kana taita maelections, yambiro yangu ndeyekuti ngavaregedze kupa vanhu mukana mbavha nevanhu vanogona kungota bravado kurova nemhirizhonga. Nguva iyoyo yakapera. We are a peace loving nation. Tinodawo vanhu vane credible, vakadzidza, vanoziva murayiro, vasingabi, vane zvinhu zvavo, kwete makanzela anouya kuzoti vazopa nekutobhenefita.
Kakawanda bazi rezvematunhu richibvisa makanzuro anenge asarudzwa nevanhu richiisa makomishoni mumaguta akasiyana-siyana munyika. Svondo rapera, vakaswera vakapaya mbiro kukanzuro yeguta reMutare vachiti ongororo yakaitwa yakaratidza kuti mabasa ekanzuro asi kufambiswa zvakanaka muguta iri. Vamwe vanoti kupindura mumakanzuro emumaguta inzira yehurumende yeZANU-PF yekuda kubvisa masimba ebato reMDCT iyo inove ndiyo ine makanzuro akawanda mumaguta. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.